Mangwanani akanaka watereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti vezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti nyika yave kuda mutungamiriri akazvipira kurwisa uori. Zimbabwe Republic Police inoti sangano reInterpol harisi kuvabatsira mukudzorera kuZimbabwe vanhu vakapara mhosva munyika. Chichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyika yave kuda mutungamiriri akazvipira kurwisa uori nekuzvipira mukuvandudza zvinhu sezvakaitika kuChina neRwanda kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi. Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kukwekwezvera bhajeti regore rinouya vachiti vanoda kuwanisa vanhu mabasa uye kumutsidzira upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachitambara.
Tiri kuwanzi zvekuti kuita bhajeti regore rinouya riri kutonetsa nenyaya yekuti hatina current stability, zvinhu zviri kuramba zvichingokwira mitengo yezvino. Ndaitaura nevekuheoti vachiti vakaudzwa kunzi gore rinouya vachapiwa mari inokwana iyo about $2 billion. Vamukana $2 billion haisi mari inogona kugadzira matambudziko ari kuheoti sector. Even gore rino muchayeuka kuti hurumende yakazoparurawo zvakare supplementary budget, iro rinewera rakatokura kupfuura original budget regore rino. Sati ndodambudziko ratinaro pakuti kusagadzikana kwemari kuno affect even budgeting. Budgeting becomes meaningless. Nekuti after 3 months tapasa budget ra 2020 muchava kuti zvinhu zvinezvi zvapane pakutoda imwe supplementary budget. Saka ndodambudziko iroro ratinaro rebudgeting in an environment where prices are just changing almost on a weekly basis.
Imiwo senyanzvi munyaya dzezveupfumi muchishandirawo sangano guru munyaya dzezveupfumi reLabour and Economic Readdress. Mati mambogarawo pasi here navamutuli Ncube nevamwe muchitaura nyaya yebhajeti iri?
Takambodaidzwa neveParliament Portfolio Committee yeHealth tichivatsananguriro zvinofanira kunge zvichigadziriswa, uye tichivarakidza matrends in terms of my health indicators. Zviri pachena zvinofanira kunge zvichiitwa. For example, wakatarisa kuHealth gore rino government yakaallocata just about $41 per munhu wega wega, atingati health allocation per person, which is very low chance than dzimwe nyika. But pane mikana yekuti tinogona kunge tichireducea mamwe manonproductive expenditures kune mamwe madivi. Ukaona nyaya dzesecurity sector spending muZimbabwe dzakanyanyisa kukurisisa, yeti hatisi nyika iri pahondo kana kuti iri under threat. Saka taitwaudza takati madii kuderedza mari yatiri kuendesa kunyaya dzesecurity toisa kunyaya dzehealth. Madii kuderedza budget redu yatinoti pachirungu outbound medical tourism, zvinoreva kuti ndo makaona vanhu vazhinji muZimbabwe especially mapoliticians akarwara akuenda kunorapwa kunana Singapore, akuendwa kunorapwa kunana Malaysia. Tarudai tagadzirisa mari iyoyo yashandisa kugadzirisa zvipatara zvedu kuti zvinge zviine mishonga. Kuti at least mapoliticians akalida by example. Politician akarwara akarapirwa paparinyatwa anenge alida by example. Dzimwe nyika ndozvaanoita, mangana kunana South Africa, even kunana Tanzania. President akarwara anorapirwa muTanzania imomo. Saka ndo hatine tichida kuti zvinge zvichiitika kuti mari yatatichimboshandisa kutumira vanhu kunze ngaichishandiswe kutenga mishonga muzvipatara kuitira kuti zvipatara zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka.
Asi pane zviri kubuda, pane zvamukatiwo zviri kugonekwa here navamutuli mubhajeti iri?
panzo akambogona zveku it's a challenge nekuti I think nyaya zvakanaka zvashinzi zvinge zvichiitwa atikuzoona zvichitambirwa hongo vangu vachi vari kuconsulta but zvizhinji zviri kuzobuda after consultation zvinenge zvatisiyanei nezvinenge zvabvumiranwa saka panoita kunge pane mamwe mapolitical considerations anozoita override marational economic considerations anenge abvumiranwa saka I think ndopane dambudziko redu nyaya dzepolitics uyo process ye change zvayo inotinetsei ndosaka makwana nyika dzabudirira inototangira ku soro chaiko makwana leadership inenge iri transformational leadership inenge iri humble leadership at least iri consultative zvinobatsira zvakanyanya ndiri kuona nyika dziri kubudirira muafrica makaona kunana Ghana kunana Tanzania kunana Rwanda leadership inyika dzine leadership inobelieve in consultation inobelieve in the social dialogue we inobelieve in changing things for the benefit of my citizens I think leadership I think going forward nyaya yakakosha that no fund lack tinge tichigadzirisa
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare ne Studio 7. Zimbabwe Republic Police iri kushishikana zvikuru nekuti iri kutadza kudzora munyika vanhu vaimboita zvematongero enyika vari kupomerwa mhosva dzeuori nekuda kwekuti sangano reInternational Police Organization kana kuti Interpol harisi kuda kubatsira sezvo richiona sekuti vanhu ava vari kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongero enyika. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro peInternational Treaties Bill pamusangano wange wakarongwa nekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vamatanga vati kunyange hazvo Interpol ichisungirwa kubatsira ZRP kana ichida vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika pari zvino izvi handizvo zviri kuitika vamatanga vati Interpol haisi kubatsira ZRP kuunza vanhu munyika zvikuru sei vaye vakamboita zvematongerwo enyika
and of late there has been a development within Interpol where they suspect that ZRP
Mazuvano pane zviri kuitika kuInterpol apo vari kufungira kuti tirikuda kusungira vanhu ava zvematongerwo enyika saka Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira chero panopara munhu mhosva muZimbabwe akandotsvaka upotiri kune imwe nyika Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira
Vati nekuda kwaizvozvo vachanyorera kubazi rezvemukati menyika kuti kana zvichibvira bazi iri riite zvibvumirano nenyika dzinenge dziine vanhu vanodiwa neZimbabwe kuti vadzorwe vazomiswa mumatare edzimhosva muno
That's why I'm trying to come up with this facility where my ministry
Ndosaka ndiri kuda kuti bazi redu riri batsire kuti kana munhu apara mhosva akatizera kuSouth Africa tinokwanisa kutaura nenyika iyi kudzura munhu iyeye kuno
Bilaterally, we should be able to bring back such person.
Imwe nhengo yekomiti amai Barbara Rwodzi vauza vamatanga kuti ZRP inofanira kusunga vanoita zvematongerwo enyika pavanenge vapara mhosva kwete kuzovatsvaga kana vachinge vasiyana nezvematongerwo enyika kana kuti vachinge vaenda kunogara kune dzimwe nyika asi vamatanga vati munhu asingasungwe chete ari pabasa mutungamiriri wenyika vamatanga havana kudoma vanhu vaimboita zvematongerwo enyika kavari kudiwa kuti vazomira mumatare edzimhosva muZimbabwe munyori mubazi rezvemukati menyika vamelusi machia vati chinodiwa panyaya yezrp neInterpol kutaurirana pamwe nekuona kuti chibvumirano chavo chekudyidzana chinoti chii
inyaya inofanira kugadziriswa neInterpol kuiswa mutemo pachishandiswa United Nations kuti kutsanangure mashandiro anofanira kuita Interpol kwete kuti Interpol iregwe ichiita zvainoita izvo zvinokanganisa mashandiro emapurisa kubva kunyika dzakasiyana-siyana
hatina kukwanisa kunzwa divi reInterpol panyaya iyi sachigaro vekomiti yekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vati musangano wake uine chinangwa chekunzwa kubva kumapazi ehurumende kuti sei Zimbabwe ichisaina zvibvumirano nemasangano akaita seUnited Nations African Union SADC nemamwe masangano asi isingazoise zvibvumirano izvi mumitemo yayo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja Thank you.
tawambota risa ziruma pefana u anasi mu Daily News mune nyaya pamsoro pewa kamborwa hondo yeri sununguko avo vanonzi vari kupesana zvakakura panyaya yekuti bato reZANU PF riite hurukuro nebato rinopikisa reMDC. Chronicle rinoti munyori weZANU PF Obed Mpofu vamhangarira mutevedzeri wemunyori webazi revechidiki reZANU PF vaLouis Matutu vachiti vanoda kuripwa nemamiriyoni gumi emadhora. MuNewsday vanhugumi vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa vakange vari muusungwa nezuro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora zana pamunhu umwe chete. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Mangwanani akanaka kuStudio 7. Ndini mai mhofu kupita Marisburg. Tikurwadziwa zvikuru nemwana wemukomana waitafadzwa akashayikira mukati mechitokisi mukati memaoko emapurisa kuburikidza nekurohwa. Tikurwadziwa zvakanyanyisa. Kuti dai ari mwana wangu ndinonzwawo sei. Hazvina kutombotifadza zvachose. Kazi mwana wataiziva kumaraini kwedu aitotamba bhora nevana vedu. Hatina chakaipa chatakamboona pamukomana chaaiita. Munhu aita zvitengeserawo zvake zvinhu zvake mutaoni imomo. Oraiti yezvinezvi maherment akuti ari kunzi akawanikwa muridzi wavo zvina bhirisirimsi akanga amahodha. Saka vaitorerwei vanavo vachirohwa zvakanyanya kudai nemapurisa. Mapurisa ngaarege kudaro ngaaremekedze kodzero dzevanhu. Kunyange vamwe vakamiswa pamberi pedare nezuro vachinzi vabvisiswa mari yechibatiso. Saka vabvisirwei mari yechibatiso kana vasina mhosva kana maherometi akawana muridzi wavo akanga amahodha. Aiwa, hurumende yedu ngairemekedze vanhu. Tikurwadziwa zvakanyanyisa pamusoro pemwanakomana uyu avadzwa uyu.
Makadiko vashamariri veStudio 7, vana Wande, vana Tiruka Wande, vana Jukaka Nemire, ndiraiti zvangu. Avo vanotaura ngenyaya dzemasankisheni kupedze nguva. Hamutoni vaakutaridza kuda kutochinje date rekuti Friday riya rakuzi musava 10 futi November nekuti president hapana. Waienderei achiziva kuti toda kuti masankisheni abve? Unotozviziva kuti ndo vanokonzeresa kuti masankisheni aite agare achipuwa zvirango izvozvo. Saka kutambise nguva dzevanhu vanhu anonge ari mafuza vanogara achingoshandiswa sokudaro. Mukarengawo nhau idzedzi ndinozwa kufara chaizvo.
Mamuka sei mukomanda anonoka? Ini ndiri Lismati. Ndaikumbirawo zvekuti ngavambotorawo zveuyu mutungamiri wenyika yedu Emmerson Mnangagwa vambovacheka bhureni dzavo kuti dzichiri kushanda zvakanaka here. Ndinoshuwa zvimwe tinogona kungoti kutadza kutonga. Handifungi kuti munhu anofunga zvakanaka shuwa izvezvi Friday apa vanoda kuwesa 4 million yekungowesera kuda kuratidzira kuti kwai zvirango. Asi zvirango zvakakonzerwa nekuchora kodzero dzevanhu. Ivo vachiri kudzichora futi nanhasi. Handizivi kuti munhu anofunga here angakwanisa kuita zvinhu zvakadaro here. Vamunaka kana ndakavatarisa ka havakwalifai kuva president kunyange kuva chifi chaiyi havakwalifai. Vanokwalifai kuva maybe sabhuku ameno ya vakakwalifai ipapo kuva sabhuku kwete kuita mutungamiri wenyika pavari apa. Nokuti havambozivi kuti chii chinofanira kuitwa munyika kuti nyika ifambe zvakanaka. Havazvizivi ende havana basa nemunhu manje ndozvinonetsa.
Makadi vashamarare veStudio 7 mose kwese kwamuri koko kuAmerica. Tarangu ndonzi baba mulambo. Please ndongotaura kuti vanoda havo kunamatira nyika ka ngavasapedza nguva yavo kunamatira nyika nokuda kwokuti vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu ndo vari kukonzera masankisheni munyika yeZimbabwe. Saka vasapedza havo kutora nguva yavo vachinamatira kuti hanzi tinonamatira nyika kuti iite zvakanaka. Kuti nyika iite zvakanaka mapurisa ngarege kurova vanhu ngarege kutyora kodzero dzevanhu chete. Vamunangagwa vakoniwa kutonga nyika ngavabve vachituri vasiro vamwe. Ndatenda hangu babai.
Mudisevana mukomana Jukaka Nemire. Inini ndanyavavadzana zviri kuitika muZimbabwe kuti Mnangagwa vafunga kuti kufamba kugadzirisa kutonga nyika rekwari kuita murume wenhu Zapara gabya garake abuda mbora po Zapara ja kuva Zapara ja tambuita uza zima zaki zimizi drukora zwe grace hapo zia zimika nemna ga baiza jimdara ju nemuza ju jimdara ngara ju saka jibaiza ngai ndi papo futi kwa mazani zanzano so ni muda kwe azambe zuruto chineza na kuti kuna ujisinga da kupura tu ananga ngatiji tiende kumazangi tino visa tino pembero de mazangi nzanzo tiji tili azatina tumbo jifisa kaita zakadaro ananga watu uraya watu uraya wana wanana jwezi mjuru kaya ndi papu kubwa hastiwa nizi wala wala.
Aya mashoko ya vatereri ve Studio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti pafungwa dzavo pane zvavari kuona. Mashoko ndeavo asina chekuita ne Studio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvatichange tichiita mazuva ose svondo rino, nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe. Takatarisa zuva rakatarwa nesangano reSADC remusi wechishanu rekuti nyika dziri mugungano iri dzibatane dzichikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodhidzana nawo vakatemerwa zvirango mushure mekutyora kodzero dzavanhu kusaremekedza zvivakwa zvevanhu uye kugadziridza upfumi hwenyika. Jwaonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Zvirango izvi zviri kunzi nehurumende zviri kuremera vana veZimbabwe zvakanyanya, zvekuti kuramba kwazvo zviripo hakuna kusiyana nekutongera munhu rufu, nekudaro zvinofanirwa kubviswa nekukasika. Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hurumende yavo yakafadzwa zvikuru nechidano chakatorwa neSADC sezvo zvirango zvarwadza vana veZimbabwe.
Isu takafara zvikuru nechidano chakatorwa neSADC nokuda kwekuti masanctions arwadza Zimbabwe. Haafaniri kuvapo, hapana chatakatadzira America kuti titemere zvirango. Nyaya yezvirango iri pakuti takatorerei minda yedu, ndopanobva nyaya yezvirango.
Vamangwana vanoti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena dzakarumbidzwa nevakawanda. Vanoti nyaya hombe yakaita kuti nyika itemerwe zvirango ndeyekutorwa kweminda kuvachena ichipiwa kuvatema. Vamangwana vanoti hapana chavanofanirwa kunzi nenyika dzekumavirira idzi vagadzirise kunze kwekuti nyika idzi dziri kuda kungoti ZANU PF ibviswe pamasimba ekutonga. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragarawo richiti Zimbabwe haina zvirango zvinganze zviri kuomesera nyika, asi kuti kutadza kutonga kweZANU PF ndiko kwakaita kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vanoti zvirango zviri munyika zvakatopiwa kuvana veZimbabwe nehurumende kuburikidza neuori pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yemasanctions inyaya inongotaurwa nevazanu vachitsvaga maexcuse ekutadza kutonga, vachitsvaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Mari inongonzi yaipuwa ichibuda mureserve bank kubva zvavakapinda 2018 kusvika 2019 pakatorwa $3 billion ikanyangatika. Pane vanhu vashomanene zvipururu zvevanhu zvakaipwa kuti zvisafamba zvichinda kuAmerica, zvichinda kuUK, uko kwavaigara vachinda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions. Hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Izvi zvinotsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga, avanoti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika pachinhano chinoita kuti zvirango zvibviswe sezvo ichiri kuramba ichityora kodzero dzevanhu.
Manzira atiri kuzviita ndeyekuti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika chaipo ipo, nekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. Zvimwe zvakatarwa zvekuremekedzwa zviri mubudiro remutemo renyika yeZimbabwe hazvisi kuitwa. vaya vakatyora kodzero kusanganisira vari mumauto nemumapurisa havana kusungwa havana kuiswa pamberi pematerezi mhosva asi toonazve kuti panze pekugadzirisa zvinodiwa zvakatarwa zvinozivikanwa hurumende yezimbabwe iri kuita chipata ishi kuunganidza vanhu kuti vafambe mumigwagwa zvisiri izvo zvakataurwa zvemumigwagwa hazvinei nekubiswa kwezvirango zvishoma zviri pavatungamiri vezanuziya
kufora kuri kuitwa nemusi wechishanu hakusi kwekutanga kuitwa munyika panhau yezvirango iyi muna 2011 zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muHarare pakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe chirongwa chekuti zvirango zvibviswe paine chinangwa chekuunganidza masiginecha anosvika mamiriyoni maviri aizosvitswa kunyika dzekumawirira dzakatemera vamwe muhurumende zvirango izvo zvinonzi nehurumende ndizvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji gore rapera masangano anoti reZimbabwe National Elders Forum neFaith for the Nation Campaign akabatana mukukurudzira hurumende yeAmerica pamwe neEuropean Union kuti vabvise zvirango zvinonzi zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe izvi masangano maviri aya akaparurawo chirongwa chekuunganidza masiginecha anosvika miriyoni imwe chete evanhu vanoshoropodza zvirango America yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001 ukuwo European Union ichidzikawo zvirango muna 2002 zvakanangana nevamwe muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vamugabe izvo zvairambidza kufamba pamwe nekuvharira mari dzavo mumabhanga ekunze uyewo zvaibata makambani aidyidzana nehurumende chasara kuonekwa ndechekuti kufora kuri kutungamirwa nesadic uku kuchaburitsa chimuko here kana kuti kwete ko vakadzika zvirango ava vachangoramba vakaisa zvimiti munzeve here zvose zvichaonekwa mushure mekufora kuri kuitwa musi wa25 svondo rino jonga kandemiri studio 7 washington dc
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti rine umbowo hwekuti mapoka ari kurwisana muLibya akauraya nekukuvadza vanhu vazhinji apo vaipotsana nezvombo zvinoputika sangano iri rinoti ongororo yavakaita yakawana kuti zana revanhu vakaurawa uye zviuru zana zvikamanikidzwa kutiza misha yazvo mutambi wenhabvu ane mukurumbira Cristiano Ronaldo akumbira dare redzimhosva mudunhu reNevada muAmerica kuti rirase mhosva yaari kupomerwa neumwe munhukadzi uyo ari kuti Ronaldo akamubata chibharo muna 2009 jaji vari kunzwa nyaya iyi havasati vazivisa zuva ravachapa mutongo wavo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vamwezve vabereki gumi vasungwa muAmerica vachipomerwa mhosva yokubvisa chioko muhomwe kuti vana vavo vanyorerwe mvunzo uye kuti vapihwe nzvimbo muzvikoro zvepamusoro izvi zvinotevera kukandwa mujeri kwevamwe vabereki vakakurumidza kubvuma mhosva dzavo muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti nyaya iyi ichakonzera mitemo mitsva inoona nezvekupiwa nzvimbo dzechikoro uye manyorero anoitwa bvunzo dzekutsvaka nzvimbo pazvikoro tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe pasvika nyaya iyi
chiri kuitika pane chokuti matangira azvo kune vabereki vakati wandei vaiva nemari dzapamusorosoro vakazoonekwa kuti vaiita nzvimbo dzokutenga kana kutenga vanhu kuya kunondonyorwa tingatisu maentrance exam voenda ikoko vondobhadhara mari kuti mhinduro dzinee dzanyorwa nomwana dzichinjurudzwe dzinge dzakapasiwa kuti aende kuzvikoro zvapamusorosoro kana zvikoro zvavanofungawo ndezvapamusorosoro vobhadhara mari chikoro nyera ichocho chose chakazobuda pachena saka chabuda pachena vakabva vasungwa vamwe vanoti vamujeri ndevaya vakangobvuma mhosva yavo nokuti umbowo hwahuripo pari zvino nyaya iyi haisi kupera nokuti vamwe vakava vamboramba mhosva vakazobvuma mhosva iyoyo kuti mhosva iripo vakabhadhara kuma 500,000 iri mari yakawanda chaizvo kuti vana vavo vakwanise kuenda muchikoro nezvezvikoro zvavanoda zvepamusorosoro nezveitsotsi vamwe ava vari kutsvagurudza vari kubuda zvekare vachionekwa saka uwandu hwavo kuri kuita kuti nyaya yacho isapera ndipo payasvika ike zvino kuti uri vari mujeri vakakasira kupinda mujeri vakapuwa mutongo mudoko doko chaizvo nokuti vanhu vakangobvuma mhosva vakazoramba vava ndivo vaakutudzirwa dzimwe mhosva pamusoro dzaakukudza mhosva dzavavambonzi vapara kuzoita vatsva vari kuvhukunyurwa nezvekare.
Munoona sekuti nyaya iyi ichiri mhenyu pachine zvakawanda zviripo zvavasati vawana?
Nyaya iyi inenge ichiri bishi chaiyo nokuti ndoona sekuti zvabuda zvinotova zvishoma pane zvihombe zvicharamba zvichivhukunyurwa munyaya iyoyi ino ende inofanira kunge iri nyaya yakatopambira kwemakore akati wandei. Vamwe vacho nivaizvibvuma izvozvo vanenge vasati vabata vachiri kuvhenekwa navamwe vakuru vezvikoro vaizviziva kunyanya vaya vekumasports vanopa masports scholarship vaizviziva kuti uyu mwana haana kana sport raanotamba asi vomupa scholarship vachiti mutambi mukuru chaizvo webhora vachatsvagurudzwa vese vavo kuno kuzvikoro kwavaiinda ikoko kwaitengwa nzvimbo dzacho ikoko naiwo masenda aya aya anonyoresa maentrance exam ese. Saka nyaya iyi inenge tingatoti isu ichiri kutanga.
Munoona sekuti nyaya iyi ichapindudza matorerwo anoitwa vana vechikoro muzvikoro zvakasiyana siyana?
Ichapindudzwa chaizvo iyoyi zvayatobudiswa pachena kuita saizvozvo zviso kuziva kwatinoita isu kuno kuamerica vanobva vadzakadziwo pasi zvekare kubva kwotochinjwa mutemo kubva kustate nestate nokuhurumende vanowanza vada kuratidza pasi rose kuti izvi ndo zvinoitwa kuamerica uori hakubvumidzwi muno maamerica. Saka ndoona sekuti mitemo ichavandudzwa yekukwanisa kuti vana vaende kumayunivhesiti zvokuti uori hwohuhwu sokuziva kunoitwa kwatinoita dzimwe nyaya dzemuamerica muno hamubvumidzi uori zvachose zvinobva zvabva zvatovharwa zvachose nyaya iyoyi.
Mhosva yakadari iyi inokanganisei pane vamwe vana vechikoro?
Mhosva iyi inobva yakanganisa kwatingatisu hukuru kana udzamu hwedzidzo kwatinoti kuyauku pachirungu academic integrity chaiyo. Inobva yadzaka kuti handei chikoro chandachiinda chifunga kuti chikoro chavanhu vanogona chete zvevamwe vari kugadzirirwa bvunzo izvi. Saka chinoita kuti vaya vari muchikoro vaya vakapedza maformer students aya vasava nechivimbo neyunivhesiti yavo vasava nechivimbo nedzidzo yavanowana vasava nechivimbo navamwe vavanofunda navo. Saka zvinobva zvadzasa yunivhesiti iyoyo hukuru hwayo kana education yayo inobva yadzasa kutarisirwa pasi chaiko kuti vanhu vose nokuti inobva yashoresa vose vanopinda pachikoro ipapo inobva yashoresa vose vakapinda pachikoro ipapo.
Muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti nyika yave kuda mutungamiriri akazvipira kurwisa uori. Zimbabwe Republic Police inoti sangano reInterpol harisi kuvabatsira mune zvekudzorera kuZimbabwe vanhu vakapara mhosva munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.